Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020. Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzadzi dzangu dzandakaraka sikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga ndoanzadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya-mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira pavarairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakafa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro, uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa, asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kikatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. Vakikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police might have mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi, pamwe chete namuzvare Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kushiyana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana tichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinedza kuti ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years. And pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasukira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovesan Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono weshuru tikakwanisa kuraise about 23 people. Musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare mumiri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndo payada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndokubva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $35. Saka varairidzi havasi kuda kuintrizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaizosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye-450 to 550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa izvo inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US. Isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese nekuti zvinotapira muzvitoro zvinotapirawo masukizi acharamba achikwira matransport adzokumba achikwira saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairi tinopedza dambudziko ravarairi kudzosera mari dzavarairi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018 ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairi nokuti izvezvi masukizi akakwira afuma 7000 kusvika kuma 15,000 asi varairidzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma tingati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi munyika.
Chokutanga ndokunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari toda kuti mari yedu idzokere payanga iri saka kuburikidza munanama International Labour Organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari tinozva kuti yada kwama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro
danho ramuri kutora iri vazhowo hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi
danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndiwo vamajor beneficiaries nedanho rati kutosera nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kubasa vachisekerera zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzira kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta ndakaredzwa muna 1995 saka ndagara ndichingoita basa rehugweta handina kumbomira zvematongerwo enyika handisati iti shuwa ndiri pamudyira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera kuzorora chaiko pane izvozvo asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta ndine femu yangu yandakatanga na 2004 saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondiyaira nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta asi uyezve ndichiushandira nyika yangu hangu zvakare ndine komishona kuanticorruption commission saka ndo zvandinonyanyobata inenge ndichiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapidigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farira ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya wacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerana nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzegutsa ruzhinji dzeku zvese zvinoshanda zveutunga miriri nekutinazwe vanhu anzisi nekuzvimirira. Pane vana vakatanga vasungwa vanhu rumi. Kare ndobva azoteerawo akasungwa ega zuva rinoteera. Kwazoteera tivanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vabva vasungwa zvakare. Kare vaine vamwe vari kupomerwa mhosva yekunzi hanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundodzidza zvekubvisa kana kukudubura kana kupidigura hurumende nechisimba. Vachimenedzerwa kuzanzi vanonzi vakanga vachidzidziswa zvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekuita mhirizhonga kuti vakudubure vasandure hurumende. Asivo chisafarire vanhu vari kuzviramba vakuti kwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemhirizhonga kana kutopidigura hurumende. Takaenda kundozadzisa kodzero dzezvematongerwo enyika nekuti zvinobvumidzwa mubumbiro redu kuti munhu anga achiita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupikisa zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisavaiva kuti ivo ndo zvavaidi zvakanyatsonyorwa paurongwa wedzidzise ndozvavakadzidzi ndozvavakanga vafambira izvo zvega kwete zvekupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa20 May 2019 rinova zuva ndingati vamwe vake fo mabi ake vana vandambotsva vaviri pana vakasungwa zuvara chaindofunga zuro wacho vamwe mabe ake vanhu kadzakazosungwa ndofunga svondo rakateera. Saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo. Pane akavharirwa paHarare Central Patrol Office vamwe vakagarwa dyarwawo kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kwevamwe vaviri vakazoteera vanhukadza. Saka ikoko kukoti takakumbira kuti inini ndiri kumira Farirai vamwe pane vamwe vainirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unongedzeronziwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi nonzi rimandi. So takapikisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovagota rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvanyatsobuda zvakanyatsorukwa zvanzi kuti pane mhosva. Saka takarwisa chaizvo asi matongere magistrate kuti vakati haa ngavaiswe parimandi. Pedzezvo takavhunza kuti rege tichikumbira nyaya yekuti vabude vatongwe vari panze. Takakumbira apa ukoko vachuchisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwike kukumbira kuti vatongwe vari panze nonzi bevha nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa anogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi. Ndikazondokumbirawo bheo raFarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitutunyura pavanga vasunga zvakayanisa. Pari zvino saFarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindo mhangara mapurisa kamwe chete paipasvondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesi Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Zvinonzi kuti mhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mana chirenzaniso vanogara nemhuka mumamisha zvinonguva vanowirwa netsaona chokutaura kwandiri kuita neni tindambudziko kubite bridge ari murimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo sikisti panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mumashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa padzinogara paapadiki. Ndingakupai semuenzaniso wepark hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore ra1928 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzino kusvika kuma84,000 asi padzinoshengetedzwa kwacho hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekushengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers zvinoti ingangosvika ku15,000 saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizira ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu dzichiuraya vanhu dzichiita se ndoidambudziko Hwange natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengete asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa maresinesi kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore ra1987 muno muzimbabwe asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika iridzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu vezimbabwe tine magariro atinoita yekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika zvinoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti iyi nzou ihama yangu anokwanisa kugara ne zvakanaka saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashoma neni vashoma vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zvaana apfuura nyika yezimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nepamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja vamwe vanenge vachida pekugara vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi inoita zvakuita tatinga panoita mangange ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kudyisa mhuka kuti kwadzakawanda dzichiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa. Munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri kwatingatiti kusingana imvura makore nemakore kunoona Hwange zona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shombo. Dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuritidzise mhuka kwadzakawanda zichiisa kwadzinenge dziri shombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vafarawo kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka rezimparks vatinashe Farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Tao ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The reason why mumanzi wababa Harare uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedi yapera regai timbotarisa misore yenau dzedu dzanasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varairidzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-inform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngaphuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebezithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Tinajia ababali singolo sibi libele asu yi eskolo. Kungani kusikyo njalo. Sita asu yi eskolo ngoba asilayo yoni mali. Yonuti sifinye lelugi asu yi eskolo. Mali e transport. Kunje kunje ziavulua ze chavantona. Kesile giri kutu sibapasa leli kufi. Kususu kutu nguti tunasee vonaga la sisi afundisa. Aba avanya avantona ave chavantona. Besheze zindin. Kesile ya konu kutu sike nguguda. Uwe nedipayo. Imulize kuthi sizwe and sesukunandelela kakhulu ukuthi njengababa lesi uhulumende wethu akazifisi nxa sithi asihlale phansi sikhulume sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithesi incane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Sina vele bese sithi akusibiyeleni khona phana sagcinela khona. Uthi imali yonayo siyihola between $450 to $550. Ikhonvethe nge-1:50 nabayisebenzisa emabhenki aceni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1:15 besinike yena len salary ku-P D L $450 to $550 ne-rate yena le i-1:15. Then lapho ubi happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho hhayi ithi vele kuyafanda ukuthi balwa lathi ngoba vele ayisozitshintshi ayisozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali eyabatshoyo vele kuyafanda ukudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu yiye ngasenza sithile kuthe njengama-professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngothisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritizer. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esifisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami bona ingani imali ebanayo. And thina singayekela ukuya esikolo bazasibiza kuphela behlale phansi kanti basinike imali esiyifunayo thina. Yiso isikhathi okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana silokhu sibuyele futhi sistrike sifakelwe.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi iloba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho-stable noma price ethu alokhu esiya phezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So I think the challenge of quality is a challenge. What was now Kangena is a Mukonomi, Desnati, Okulmendo, Wangiena, Akangile, Utanakweza, Lapa, Achevona, and Akwanisa, Opatal, and then Zanjalo, Afindi, Avese, Kulubana, Avocations, Amakushi, Avese, Bona, and Jela, Zoguan Meta, his seven Zakos, Nakaila City, Voloa, one of our allies, Okulmendian, Akutuki, Umbalis, Umbalis, Uyakwan, Fundisa, Loa, and Tarabatu. Esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi ekhangela ama civil servant aba lama benefit anjalo njengoba na esibhedlela sikahulumende baba lokuyi percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi ipackage esingathi part of ama benefits ophezulu kuhulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla Loba watu wabalisi watu waifuna kwa Zelandi wakuna lia waifuna interbank rate. Kula utuwa FT ripu effect ya massive savings to the economy. Ngoba what will happen immediately after kwezera kwa mkolo. Jungwa na maprize waza wakensu. Ngoba purchasing power ya massive savings ile serious effect to economy. Ngoba yenza ama price waifensu. Ngoba kwa zokule malene.
Njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kukhona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba asingeke senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 amatitshara aqeda abo 4 months esebenza ama 3 days loba engaye emsebenzini. So into esizama kuze ebalulekile yikho imali sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singaze sithi interbank rate namuhla bavuka beyiphiwa nale equivalent to interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kutho ukuba nawo sezosebenzisa le mali angelayo.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafubembula.
Kweze maphandleni abazali abanengi ezansi yamandebeleni bathi gabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinengi esabelweni sezansi yamandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele imhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo kuthi kazi ukuthi uza kwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungalikhwele yaphezulu akula ncedo sizalubona ebantwaneni ukuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba laye umntwana angaze akahambe esikole elihambileyo ngala kula ncedo bangamipha lona ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi ema-primary kungela mbadalo.
Uyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela ku-grade 1 kusa ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabele ukubhadala kumbe kuwonalo umnyaka nje wokulobunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura amabhuku ayadura amabhuku wona ngikhulumi vele ama-uniform konke kuyadura siyathatha ngapha ama-1000 bond lawo siyathatha ngapha uthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe kunzima okunzima vele sikwazi lokuthi singene ngapi ngakho uyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokhona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima sithwele nzima sifelwe izifuyo inkomo zifile imbuzi zifile amadonga afile konke kufile sithembele khona
imbatha lezikolo zemabhodinga nalezizimeleyo iqongo okumangalisayo othekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki abanye abazali sebesusa abantu ababa ezikolo zemabhodingi ukuze bafunde besuke emakhaya abo lo bandla abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbatha lezikolo zikahulumende iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijene zegwanda lapho iningi lezakhamisi elibamba amacimbi unkosazana nokuthula hadebe ohlala emaplazini ensindi ude kuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya uma hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni egwanda Albert Ncube
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa forembu
siyabonga Albert singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende
abantu baqalithiwa kutiwa bayanika ukudla akuzange kube nabantu ababakhulisayo bathi ukudla kwabuya so bavukela khona abantu ukudla kuqaliswa emini benikwa abantu bathi benikwa ama 7 kg i-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg baqalisa ukunika 7 kg 7 kg ifana le 2 kg so nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali kusetshenziswa amagabha babecelile izikhali bathi bacela kuma-village health worker ama-weighing scales sabanika but akuzange kusebenze bona badinga amagabha yiwo asebenzayo amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters
kodwa ukudla lokhu kahle kahle kuyini
ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil
manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela kumba abanye bagcina bengangenanga kuluhlu
abaningi bachiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa njengami mina ebhukwini letu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households so abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho so izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitho wazuzayo even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga kwikompyutha awuzuzi lutho
ye kodwa balinika isizathu
isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikhokheshi nxa ingazange i-aphiye kwikompyutha wena awuphiwa bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile 3 months kwathiwa hayi 3 months izabuya iyimali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuya ivela nga uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi ngabe banika abantu engamayusa abantu bazibonele bayazitintela
kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers
hayi singaba lethemba but thina kuground ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyachiyana lo muntu osemakhaya into emakhaya kuyasiwa ngendlala bantu abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa abantwana abancane abale mizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo anti yabo
umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla le masimini
izulu lalime kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobuchile emasimini sobuchile akusela lutho akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula Katesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi bese unyaka lo esingenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because ukuthi inkuku kwalandela inkomo katesi sokungabantu sesiqalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kunokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpathi new year inditwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona mena muchifiche sidinga wesi mwasinampani tulapa inzala kalumbalo ngatujatane lenzuma kusala nangutete nezawulakala
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba mthakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana kucacaphulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla leMDC. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kulo mhlelo namhlanje. Kanda kube ngelelana nabalale.
Ye, siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo. Ye, ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF.
Into efuna ukwenziwa yiZANU PF, efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF. Eyokugazetha ukuthi bafuna uku-amenda i-constitution thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube ne-constitution njalo sisebenza sila mabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube ne-constitution leyo siyakwazi ukuthi i-civil society emela uzulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube ne-constitution siyakwazi ukuthi kwaba ne-constitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngubaba uJaji Usiku kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo sesimangala ke kathesi nxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlakelwe ngabantu ngoba lizanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukujaji nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabe te useyaphoyinta ujaji abangu-8 eyaphoyinta abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethenga into ama-vice-president amaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ase atho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubani bakhijime bebonke uvice president abe evotele nopresident abe evotele intando yabantu leyo uhulumende kamnankwa ukuthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe even u-attorney general usoti uprosecutor general lo uprosecutor abantu ubesekhethwa ngabantu be-interviewer sike sabona ama-interviews ukhethe uprosecutor general kuthiwa kathesi hayi umnankanga usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyekuqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokhelwa ngobaba uNelson Jamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi ukuthi akhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sikhethi wonke ama-amendment asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sikhethi kulahle konke sikuchithele phansi thina ephalamende ngalesi sizakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uzulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhuyo esi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuwu kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuwu so kasikwamukeli lokho
manje lizathatha nyathelo bani
inyathelo esingalithatha kathesi yikho lalokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekeli ngoba sekangithi kuqakathi zonke izinto zile-legitimacy i-legitimacy kayiqaniseli ku-president kuphela ayipheleli ku-president kuphela yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy ama-amendments e-constitution la esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini so ama-amendment bazawenza ngendlela yokuthi baningi bona ephalamende kodwa antsho konke bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhethe ephalamende singakhulumi kumbe sivume sibanike i-legitimacy njalo abantu bangahlamuka bangena imigwaqo bademonstrate bezinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzani ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli ngiyalibonga ukuthi leli program lifisela umnyaka omuhle ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi akula kudla akula imali yezibhedlela kayikho kathesi kudla libhadalanga ezikhul fees kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asezele kube ngcono emaye kube nezulu abantu badobhadobe lokhu lapha nalapha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo iqembu leFC Platinum libe ngotshikilo bhanqa 1-1 lele Al Ahly lakwele Egypt emdlalweni weCAF Champions League odlalelwe enkundleni yeBarber Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuthiye amaqembu omabili elomklomelo odwa ngalinye.
Ntombi koma ntombi koma ntombi koma ntombi akukho ntombi engakha ninyamaza nesikhona akukho ntombi engakha ninyamaza sizwa sikhona akukho ntombi
akukho ntombi engakha ninyamaza
akukho ntombi
akukho ntombi Akukho ntombi, engakha ninyamaza,
akukho ntombi,
engakha ninyamaza,
akukho ntombi,
engakha ninyamaza,
ingoma emnandi esiphiwe liqembu letangapasi sihle phune kudlalade labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.